Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 5 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi Bazi rezvekurima rinoti rine tarisiro yekuti mwaka wekurima wa 2024-2025 uchawana mvura yakanaka Mamwe madzimambo obatana nemasangano anorwira kodzero dzevanasikana kudzika mitemo inoranga vanoita zvekuroodza vanasikana vasati vabva zera Vanoita zvemitambo munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuchaita kuti kushandiswa kwezvinhu pamadande mutande kuve nyore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekurima rakazivisa kuti rine tarisiro yakanaka mumwaka wekurima wa 2024-2025 maringe nekunaya kwemvura kwakaringana kana zvichienzaniswa nemwaka wapera. Bazi rezvemamiriro ekunze rinoti nyika inotarisirwa kuwana mvura yakaringana kana kudarika zvikuru munguva ino yechirimo kutanga munambudzi. Izvi zvakatsinirwa nedare remakurukota nguva pfupi yadarika muhurongwa wakaturwa negurukota rinoona nezvemamiriro ekunze amai Stembiso Nyoni. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rehurumende rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department vaIsaac Masawana kuti tinzwe zvizhinji.
Kutsanangurirai zvinotarisirwa mumwaka unotevera wekunaya kwemvura wa 2024-2025 rainfall season. Ndichadimbura mwaka uyu kuisa muzvikamu zvina. Chikamu chekutanga chemwaka chinotanga muna Gumiguru kusvika muna Zvita. Chikamu chechipiri chemwaka chinotanga muna Mbudzi kusvika muna Ndira. Chikamu chechitatu chinotanga muna Zvita kusvika muna Kukadzi. Chikamu chekupedzisira chinotanga muna Ndira kusvika muna Kurume. Ndichatsanangura zvinotarisirwa muchikamu choga choga.
Tipatsanurirei tipei chikamu chekutanga tinzwe.
Chikamu chekutanga Gumiguru kusvika muna Zvita. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kushoma pane yakajairika kunaya munzvimbo idzi. Munzvimbo dzose dzeZimbabwe.
Andei pachikamu chechipiri.
Chidimbu chechipiri chinova icho Mbudzi kusvika muna Ndira. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzose dzeZimbabwe.
Toenda pachikamu chechitatu.
Chikamu chechitatu chinotevera chemwaka chinova icho Zvita kusvika muna Kukadzi. Kune mukana muhombe wekunaya kwemvura yakajairika munzvimbo zvakarerekera kune yakawanda pane inonyanya kunaya munzvimbo dzese dzeZimbabwe.
Tichipedzisa tinzwei chikamu chechina.
Chikamu chekupedzisira Ndira kusvika muna Kurume. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzoga dzoga.
Avo vanga vari nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department vaIsaac Masawana vari parunare kuHarare neStudio 7. Tabatawo nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura kuti tinzwewo kurudziro yavo kuvarimi mugadziriro yemwaka uno.
mazvinzwira imi zvataurwa namazvikokota vanoona nezvemamiriro ekunze vabata vakatsananguza nemonemo vakatitaurira kuti komwaka watakatarisira wakamira sei.
Imi samurimisi motangirawo papi kuvarimi?
Nhasi ndingada kuti nditange nekukutsanangudzirai kuti muzive imi kuti koma agroecological regions atinawo muno munyika yedu yeZimbabwe akamira sei. Muchiona anonzi maagroecological regions akaiswa kuti atibatsire tinzwisise nharaunda yatinorimira maringe nemanairo anoita mvura pamwe chete nezvirimwa zvinowanzorimwa kunharaunda iyoyo. Tineisu maagroecological region mashanu mumakore matatu mana apfuura zvakaonekwa nevanoona nezvemamiriro ekunze pamwe chete nebazi rehurumende reministry of agriculture vakaona kuti mwaka yashanduka nekushanduka kwaita mwaka vakaonawo zvakare kuti nharaunda dzatinorimira kana kuti maagroecological regions emuZimbabwe ashandukawo. Ndokuchiona kuti kune dzimwe nzvimbo dzaisiwana mvura shoma dzave kuwana yakawanda dzimwe dzaiwana yakawanda dzowana shoma.
Varimi vari mumatunhu akasiyana siyana vachiwanawo mvura zvakasiyana vobatsirika sei kuti varime zvinoenderana nematunhu avari?
Kune inonzi iyo crop mapping kana kuti agroecological zoning kana kuti mapping iri kuenderana nekuti murimi anofanira kudyara mbesa dzipi maringe nenharaunda yaanorimira. Vakapa ivo yambiro yokuti region 1, region 2, region 3 vanokurudzirwa kuti vadyare chibage chakasiyana siyana zvichienderana nekuti vari kurimira kupi. Tsuro, tsoko, mbizi, shumba, zhou dzese dzinenge dzichiwanikwa dziripo asi dzichikurudzirwa kuti dzidyarwe maringe nemanairo anoita mvura zvikuru sei kune vaya vasina madiridziro ekuzobatsiridza kana mbesa yaomerwa kana kuti mvura ichinge yaenda nepamwe.
Handei ku region 4 neregion 5?
Ku region 4 ne 5 vari kuchiti ivo chidyarai mbesa dzetsanga doko masmall kana kuti matraditional grains saka anobatsiridza pane inonzi climate change mitigation.
Nezvatanzwa zvose izvi gadziriro yemurimi yochimira papi?
Tinoona isusu kuti zvakakosha kuti murimi asarudze mbeu yake zvine hungwaru mwaka uno. Mbesa dzinokurudzirwa kuti dziwanikwe dzichidyarwa dzinenge dzichisiyana siyana nekuti madyara rini uye madyara kupi zvakare mune musika here wekuzotengesera mbesa dzacho. Tichitarisa mbeu yakatikoshera zvakanyanya munyika yedu yeZimbabwe mbeu yechibage tinokurudzira varimi vedu kuti vatange kudyara kana mvura inonzi effective rain ichinge yanaya iyo inokwana kuti murimi adyare mbeu yake ibude imere isvike pakuti anokwanisa kuti airiritire yabuda muvhu zvakanaka inonzi crop stand. Saka mvura iyi inonzi effective rain inenge iri pamusoro pe 30 mm kana 35 mm zvichisiyana nekuti ivhu rake murimi rinobata hunyoro kwenguva yakareba zvakadini.
Varimi vedu vanozoziva sei kuti mvura yanaya iyi ine hunyoro hwakakwana?
Takurudzira tinoramba chikurudzira varimi kuti dei waro vatsvaka zvikwanisiro zvinovabatsira kuti vaite madecisions akatungamirirwa anonzi mainformed decisions kubatsirwa nemarain gauge mumunda anova anokwanisa kuverenga uwandu hwemvura inenge yanaya nekuti izvi zvinobva zvamubatsira murimi wedu kuti kunyange nepaanodyara anenge ane chokwadi chekuti mbeu yake yawana unyoro hwakakwana.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tichavakumbira vagodzokazve svondo rinouya tienderere mberi nehurukuro iyi. Madzimambo pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana vakabatana nesangano reNational AIDS Council NAC mudunhu reMashonaland Central vakadzika mitemo kana kuti bylaws inoranga vose vachawanikwa vachiita zvekurodza vana vasikana vasati vabva zera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera dambudziko rekuroorwa kwevana vasikana vasati vabvezera kuri kuitika mudunhu iri, madzishe matatu emudunhu akabatana ndokuziya dambudziko iri nechinangwa chekuti ripere. Madzishe matatu aya anoti Bushu, Nyamaropa naNyamutumba akaruka chirongwa chinonzi Not in My Village. Madzishe aya ari kushanda nesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reRosaria Memorial Trust, vakuru vemachechi, vakuru vezvikoro, masabhuku, vanasikana pamwe nevanoremekedzwa munzvimbo dzavanogara. Chirongwa cheNot in My Village chinopa mitongo inorwadza kwete kune munhu anenge aroora musikana asati abvezera chete asi kumunhu wese akapinda muurongwa hwekuroodza vanasikana ava, avo vanosanganisira vabereki vemwanasikana vakatambira pfuma yacho, vanatete vemusikana vanenge vafambira nyaya yacho pamwe nemunyayi wacho. Masabhuku akapiwa simba rekutonga nyaya izi mumabhuku avo uye nyaya iyi ikatadza kupera pana sabhuku inoendeswa kudare raishe wemunzvimbo yakaparwa mhosva yacho. Mutauriri wemadzishe aya Ishe Pushu vanoti vanoshandawo nemapurisa zvekuti vachipedza kubhadharisa mombe vanobva vakwidza nyaya yacho kumapurisa pamwe nekubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu.
Tanga asimo tine ripota kupolisi. Social Development takadesigna ifomu kushamba district. Pane fomu rinonyorwa neSocial Development kuti mwana ngaatanga aenda kuchipatara. Tsamba inorehwa kuti abva kuchipatara ngaaende kwamambo. Nyaya iyi ivaenda kupolisi.
Mukuru weNational AIDS Council mudunhu reMazowe vaEdika muZulu vanoti kutevedzera tsika dzemagariro dzakaita seChiramu dziri kukonzera kuti vana varori vasati vabva zera zvinozounza mhirizhonga mudzimba.
Tichaonawo zvakare kuti kune mhirizhonga isu seprovhinsi yeMashonal Central tisu tiri imwe provhinsi iri pamusoro zvikuru nenyaya dzemhirizhonga kunyanya mudunhu redu reMazowe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reRivaria Memorial Trust mudunhu reMashonal Central vamunyaradzi Simbindi vanoti chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru sezvo vari kudzidzisa vanasikana zvakanakira kuenda kuchikoro pane kuroorwa. Mumwe mwanasikana ari mukomiti yemadzishe Muzvare Anesu Wirimiti wekushamba anoti vasikana vakawanda kusanganisira iye vari kudzidza zvakawanda pamusoro pekuzvimirira muupenyu kana munhu akadzidza uye kuziva kodzero dzake. Mumwe mugaro wekumazowe vafungai makuni vanoti vakabatsirwa nekweche mudunhu medu kutora mwanasikana wavo ane makore gumi nemashanu akanga achiziswa.
Ndobva tati mwana ngaazokure zvake kuchikoro asi kudare kunoko kwakangwanzi kana uchinge wazonzwa kuti pane zvaitika unozoka zvekudare sekuda kwokuti nyaya iti yanyora pasi.
Munyori mukuru mubazi rezvemitemo Amai Vimba Inyemba vanoti bazi ravo haripindire pamitongo yemadzishe kana isingadarike pakatarwa nemitemo yenyika. Munyika vanasikana zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana vanoroorwa vasati vasvika makore gumi nemasere uye zvikamu zvishanu kubva muzana vanoroorwa vasati vasvitsa makore gumi nemashanu. Mugwaro raro ra 2022 sangano reUNICEF rinoti dunhu reMashonal and Central ndiro rine uwandu hwakanyanya hwevanasikana vanorodzwa vasati vabvezera nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% richiteerwa neMashonal and West rine zvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana kana kuti 42%, kwozoti Mashonal and East ine zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana kana kuti 38%. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 Masvondo Ese. Asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga tiine hurukuro naMuzvare Comfort Dondo vesangano rePhumulani Minnesota African Women Against Violence avo vari kuparura chirongwa cheComfort Plan Zimbabwe chakanangana nekubatsira mamwe madzimai ari kuZimbabwe. Ngatinzwei zvizhinji kubva kwavari nezvechirongwa ichi.
Community Comfort Plan or projects e project ya kazvarwa kubva mu kufunga kwangu kuti ndinodzorera sei zvimwe zvinhu zvandadzidza kuno neukama wandaistablisha kuno 22 years kuno kuAmerica kudzokera nawo kumusha. Project e I am the visionary and my company, not the non-profit, my company called Intemba Consulting, working together with Her Royal Highness the Princess Sadim bint Turk Al Saud from Saudi Arabia kushanda nehurumende yedu yeZimbabwe nekunozoti kana ukada kunoenda kumusha usinoshanda uri pako wega pasina kubatana nehurumende zvinotiremei nekuti tinoti project inge ichibatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Mabata apo pamati kubatsira ruzhinji rweZimbabwe ndezvipi zvamakanangana nazvo kubatsira nazvo zvacho?
Right. Chinhu chekutangisisa semunhu wemudzimai tiri kutarisa nhau yeutano hwemadzimai. Economic growth, fair trade and sustainable mining. Kana shi sustainable mining, tukutarisa vakadzi varimo artisan minery, like small scale mining, nirikwa nemadzimai kana nevanhu vechirume asiri kuitwa pasina kuchengetedzwa kweutano hwavo. Vanhu vazhinji vanoita zvekuzvicherwa, vamwe vachona vatinoti artisan miners kana kuti makorokoza. Dzimwe nguva pari kushandiswa kana kuti mishonga inokanganisa kufema kwavo.
Makazvifunga sei izvi kuti regai tibatsire kumusha nenzira iyi?
Comfort money, change another guarantee that the Chimbo Chifungan is a shop of the Funga Makore Masham. Besides the formula, the Muranesha business, Juma business, and much more Pamba, Minikas, no Pamba, Central America, South America, Akanama Asian nations, can even make Minika the Africa, and Rwanda. There's a problem Pamba, no Kurase Munu, in our own business. Which were not inspired by what other nations are doing. So this is a combination of some of the things I gathered around in my travels and business expo. Can I even more Minnesota Matino Garamino?
Saka kune kunevaka wanda ere vati vato joina urongwa ukumushauku.
I was not. Ndo vanhu varikuya vaine mari yekuinvesta kuZimbabwe.
Saka vangade kuzobatsirika nechirongwa ichi vanotsvagani, vanoenda kupi, vanoita sei?
So program maybe it's the higher level program tikuya sei as a business. Business redu rieta maprofits. Maprofits acha benefita GDP yenyika yedu because we are talking about a multi-billion dollar project, not a multi-million dollar project. Akabatsira maprojects waya tira mabillions of dollars. Pakaita maprofits any country where we projected changing the GDP of Zimbabwe from say 12% to about 20%. Saka tichakreata mabasa. Tichava ne sustainable land use and environmental stewardship. Zvamunoziva nyika yedu yeZimbabwe ine takakomborerwa nemani only my minerals. As you see, my soils are very rich and we have to protect them from contamination. Because it's not about farming, you know, farming is sustainable. But we have to start working smart, using smart technology. Around the globe.
Madaira zvakanaka. Chatichazo kukumbira ndechekuti kumberi uko kana zvakutenderera mapa ground project yakufamba mutizivise tigoramba tichiita papi tapapi tapapi tichikunetsa.
And this also, I'm not saying I'm a philanthropy. I don't know how to do it. I'm a prophet. Chishuwa changu nda nchikunda nchinya kushuwira utuodai nika dai kunika kwetu kuZimbabwe enu. Na tuko sinotripa pakutanga kutawara na hurumende. Na hito tupasa nye kuwa nima roadblocks akawanda. Kana tutuwa kuja kushita nyika kusugadzisa nyika. Atiduku sinotuwa nama projects wa yatuzo nda na ufuna na Zambia, Malawi, my neighboring countries. Nenguzime nyika zinenge zichiti pindai mzimanya.
Babata, vanofandra kushinzu, vavacha ashinzu. No kutendai. Havo vange vari muzvare Comfort Dondo vesangano repumulani Minnesota African Women Against Violence vari parunare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya patinokupai chimwe chirongwa chemadzimai. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemugari wedunhu rekumbire kumashonaland central vaBlessing Karembera pamusoro pemashoko ekuti vana gumi nevatanhatu pane chimwe chikoro kumbire vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 mushure mekunge vaita pamuviri. VaBlessing Karembera vanotipa maonero avo panyaya iyi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaKarembera.
Maita henyu vakandimiri nekundibata maererano nenyaya iyi yatekeshera. Ndingati dambudziko iri manyorerwo arakaitwa mubepana weHerald zvinhu zvinopokana nezviri paground hazvina kumira zvakaita saizvozvo nokuda kwetsvakurudzo oro investigation yakazoitwawo zviburikidza naDSI District Schools Inspector vachitimira Tawanda.
Zvii zvakaburitswa netsvakurudzo iyi vaKarembera?
Zvakawanikwa zvakamira seizvi kuti mumwe wevana ava vari kunzizvo vakaita pamuviri vakaita relocate, zvinoreva kuti vakabuda munyika vachinotsvagawo mafuro manyoro kunyika yeSouth Africa ndokwaakaenda. Mumwewo akaenda kumvurwi ndokwava kugara. Mumwe ndiye akabatwa neGarwe, akaatakwa neGarwe asi ari kuHarare ari kuchipatara, ari kuongororwawo ari kuchipatara. Kwozotiwo pane mumwewo akanzi akatiza kumba achinge atora mari asina kukumbira. Kwochizoitawo vamwe vakangotizawo zvikoro asi hapana akawanikwa achinzi ane pamuviri.
Asi tiri kunzwawo kuti vana vakawanda vari kukundikanawo kuenda kuzvikoro mudunhu rembire vaKarembera. Zvii zvingadai zviri kukonzera kuti vasaenda kuchikoro?
Tingati dambudziko rakanyanya kukura riri kuita kuti vana vatadze kuenda kuchikoro inyaya yenhamo. Varimi havasi kukwanisa kupiwa mari, tingangoti vakare madonje vari kuchema chema vari kuti tane makore matatu tisati taona mari dzedu dzedonje. Zvinova zvinoisa puresha kuvabereki kuti vava vanotadza kubhadharira vana mari dzezvikoro, uye vachinge vaine mayunifomu vachiendawo kuchikoro vachinge vachionekerawo vakapfeka mayunifomu. Uye nerimwe dambudziko rinogona kunge riripo rinenge riri vadzidzisi, nekuti dzimwe nzvimbo idzi dzinonetsa mafambiro vadzidzisi kuti vave vachizodzidzisa ikoko. Maconditions acho pavanogara, dzimba dzacho dzavanogara dzinenge dzisiri dzakafanira kunge dzichigarwa nevadzidzisi. So dambudziko rakanyanya kukura pari zvino idambudziko rekushaika kwemari, nhamo, nzara. Ndo dambudziko ratingati ndo riripo rakanyanya kukurisisa. Hongu dzimwewo nzvimbo kunowanikawo vana vanenge vachizoitiswa pamuviri vari vana vadiki apo neapo. Hatizvirambe zvinhu zvinowanikwa, asi vabereki vari kuzama nepavanogona napo kunge vachiita sei vachidzidzisa vana mune gwara rakanaka.
Zviyo zvamuri kuita sevabereki kuumba remangwana revana venyu rakanaka mudunhu rembire?
Sevabereki tiri kukurudzira vana kuti ngavadzidze, vana ngavafambe negwara rakanaka. Tine programu yedu yatakatanga sevabereki yekuti tiunganidze mari. Tine prize giving day iri kuitwa musi wa18 October. Pane macontributions ari kuitwa, vabereki vari kubatsira kuti pange pachitengwa mibayiro inozenge chipiwa kune vana vanenge vabuda zvakanaka. Saka ndozvimwe zvatiri kuita mudunhu redu kuti vana vanenge vachidzidziswa. Uye pane kuti tiite macivic days, takuda kunge tichiona vana vachiitwa inonzi career day, vana vouya vakapfeka nhumbi dzebasa raanoshuvira kuti kana ndanga ndida kuita muchairi wendege ouya akapfeka zvakafanana naizvozvo, kana arodawo kuita musoja ouya akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita nesi ouya akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita builder ouya akapfeka saizvozvo. Ndo zvatiri kukurudzira kuti poitwa career day vana vachidzidziswa vachi kupiwa rakajeka ravo ramangwana.
Avanga vari mugari wedunhu rembire waBlessing Karembera muhurukuro yataita navo muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekaya nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, vanoita zvemitambo yakasiyana-siyana munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuzoshanda zviri pamutemo iri munyika kuchaita kuti mashandisirwo emadande mutande areruke. Izvo zvinozoitawo kuti kutengeswa nekushambadzwa kwemitambo pamadande mutande akaita seYouTube kuvape pundutso. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi inobika mitambo yemafirimu ari mukuru weTatenda Studios Beauty Nakaitsuro anoti ari kufara nekupinda kweStarlink munyika. Tatenda Studios ine chirongwa chebaiskopo yako chinoita zvekutengesa zvigadzirwa zvemafirimu padande mutande.
Tiri kunzwa kufara zvikuru nekuuya kuri kuita Starlink nekuti isu basa redu tinotengesa content online. Vanhu vanga vachinetsekana nekukwanisa kuwana mukana wekutibata nenyaya yedata nekudhura kwaro.
Mumwe wevanoita zvemitambo vachishanda neRain Media, Shem Zemura, anotiwo kuuya kweStarlink munyika chitsvambe chikuru kuchikamu chezvemitambo. Nekudaro vanoita mabasa emitambo vanofanirwa kushanda nesimba.
Pavane opportunity for maproducer emuZimbabwe kunge anga achigadzira content yakawanda yekunge vachiisa paYouTube vasangomirira machannels chete.
Murongi wemabasa musangano reZimbabwe International Film Festival Trust vakuda kwaShebwititi vanoti masaisai eStarlink anotarisirwa kubatsira mukurerutsa basa revanoita zvemitambo kunyanya pakushambadza zvigadzirwa zvavo.
Basa redu rinogona kutirerukira because focus yedu yanyanyira on digital marketing and digital distribution of films.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot mako vanoti zvakakosha kuti vanoita zvemitambo vafambidzane nenguva kuitira kuti vasasarire kumashure panyaya dzekushandiswa kumasaisai.
Kurita kuchivandudzwa kuchishandukwa zuva nezuva nekuburikidza nekuda kwetechnology kunyanya yaya tiri kuti isusu internet nesocial media.
Imo nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reziwewera vaJude Dutiro vanoti sezvo masaisai eStarlink achinzi anokwanisa kuwanika kunzvimbo dzose kusanganisira kumaruwa zvichabatsira kuvandudza uwandu hwevatengi vemitambo iyi painotengeswa paindaneti.
Starlink ine zvakarewo vandutso yainounza burikidza nekubatika kwese kwese kwainoita. Izvo zvinosiyana nemamwe internet services ari fiber based zvinonyanya kuti pamukana wokuvandudza yatinoti target audience kana kuti market.
Mutambi wemuHarare anoshanda kazvimirira munashe Chitsiga anoti anoona ramangwana rezvemitambo rakajeka sezvo patove nemakwikwi pakati pevanotengesa masaisai zvaita kuti mutengo wemasaisai kana kuti data udzike kubva zvauya Starlink munyika.
Zvinobatsira kuti competition among na service providers chaiwe nenge iripo zvichaita kuti mitengo ive ichange ichideredzwa. Takatotanga kuona kuderedzwa kwemitengo yedata from other service providers which is going to be an advantage kwatiri isusu.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti hurumende inotsigira budiro yezvemitambo zvikuru.
Wekudzo wozouya watoti macorporate players za corporate world ma businessmen wachizo supporta asi isu sehurumende taumbiridza.
Starlink ine mapackage maviri, standard package inoita madora makumi mashanu pamwedzi uye ine 200 megabytes per second, ne mini package iyo inoita madora makumi matatu pamwedzi uye ichiuya ne 100 megabytes per second. Kambani iyi yakatanga kushanda zviri pamutemo muna Gunyana. Gurukota rinoona nezveunyanzvi mukushandiswa kwemasaisai nemishina yechizvino zvino muzvare Tatenda Mavetera vanoti kuuya kweStarlink munyika kuchabatsira kuti munhu wese zvake awanike achishandisawo masaisai mukuzvisimudzira. Svondo rapera, kambani yeAura Group yakaziviswa zviri pamutemo sekambani ichange ichikokera kutengeswa kumasaisai eStarlink munyika. Kambani yeStarlink iri pasi pekambani yeSpaceX yekuAmerica. Kambani iyi ndiya muzvina bhizimusi akapfumisisa pasi rose vaElon Musk avo vakaberekerwa kuSouth Africa asi vave kugara muAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasimo Ndlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMfumfu 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abenza umuntu abe yilokhu ayikho khona.
Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why kunizakhe isenze awareness kakhulu endaweni yeWange, Mbuza, Lebubi.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokunanza imisebenzi yababalisi ole World Teachers Day ngesikhathi ababalisi eZimbabwe bekhala ngeholo eliphansi lokunye. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Valuing Teacher Voices Towards a New Social Contract for Education. Ababalisi bathi luqatheke kakhulu usuku lolu ngoba abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni uZulu. Umnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatsha kwinhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba kunengi okubahluphayo.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abenza umuntu abe yilokhu ayikho khona. Then sikhangele this year i-theme yethu ikhuluma ngababalisi ukuthi bakhululeke babe lamazwi okukhuluma. Ngakho sikuthatha njengomnyaka ukuthi njengababalisi sikhulume sizwiwe izinto ezisikhathazayo.
Siyabona ukuthi kunenge okulikhathazayo. Okunye sikubonayo ukuthi kathesi izegi iwe isisindo. Khonoko akulisindi yini khonoko?
Ababalisi bayabihla sebeli kakhulu ngendlela imali ewe ngayo. Ngoba singakhangela indlela ewe ngayo nge-Friday edlulileyo i-government athi promise ukusingezelela imali eyalwe ngama-unions. Sesinanzelela ukuthi ukuyala kwama-unions ukuvumela imali le kube yisenzo esihle kakhulu. Ngoba alubana sivumile, alubana khathesi sesikhala okungenziyo kule ndlela athi sivele sikhala ngayo.
Singathi belikhangelela ukuthi balinike malini yena le mali le mali le eliyalileyo kumi njani khonapho?
Nxa sikhangele umumo esilawo khathesi eZimbabwe ukuthi imali izigi yona ngokwayo kayisela mandla isiwe kakhulu. So isikhalo sethu bekuyukuthi i-government kayisingezeleli iholo lethu ku-US dollar kulokube ilokhe ikhangele izigi abakwaziyo kamhlophe ukuthi yawa imihla nemihla.
Singathi belikhangele imalini khonapho ukuthi utitshala kumbe ngithi umbalisi ohole encane athole imali engako. Kufuna malini?
Thina njengababalisi okuqaqa besikhangelela ukuthi i-government kayibuyele lapho esasikhona kudala. Siqalisa ukukhuluma siqalisela ku-540 USA liyana esasivele siyihola i-government ingakadecide ukusehlisela imali. Sike sesikhuluma sisiya phambili. Kodwa sikananzelela ukuthi i-government ifuni kwenza khona lokho. Isikhalo zethu njengababalisi ukuthi sibuyele lapho esasivele sikhona kuqala bengakaqalisi uku-introducer imali lezo zigi labo RTGS.
Yesizwile ke umnumzana Mthuli Ncube lithembisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi. Lithini ngakhona?
Uhluphe silalo ukuthi imihla nemihla uhulumende uyasithembisa izinto engayenzi. Njalo futhi uhulumende nxa efaka leyo mali, kwesinye isikhathi uyabe engavumelananga lezisebenzi. Singakhangela kathesi indlela esinegotiator ngayo lo hulumende, singathi thina kuyabe kufana lokuhamba uyetshelwa ulutho lokwenza. Ngayiphi ithuba lokuthi izisebenzi zizimele zikhulume ezikufunayo?
Lo ngumnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatsha kwinhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe, obekhuluma lo Gibbs Dubo Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende usanda kwethembisa ababalisi lezinye izisebenzi zakhe ukuba uzakhuphula iholo lazo. Mnumzana Mthuli Ncube, umphathi ntambo obona ukusetshenziswa kwemali, utshele uTobias Mdzingwa ukuba bazakwenza lokhu ngesiphangiphangi kulandela ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe, yeZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kwezigi le ntengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages, imiholo ithuthuke. Abantu bancediswe kesikukhangeleyo abasivu sevens. Ngikhuluma nje siphezu kwayo indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise elakuzena imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo ikuzama ukuthi siqinise imali yethu. Imali yethu njengoba satsho kule golide ngemva kwayo eliyisekelayo likhona lelo golide, njalo sasilithengise ukwenzela ukuthi khona lapho abafuna ama-US dollars ukuthi bathenge izinto phandle bakwanise ukuthenga. Okwenziwa i-Reserve Bank iyakhweza ama-interest rates angithi ukuthi kungabi lula kulaba abathi abajali ukuthi bebeboleka bese bengena ku-parallel market, njalo bakuthuthukise lokho kuthiwa i-reserve requirement. Okokuthi la nxa uboleka imali enye imali ingcosane yasala i-reserve bank ukuthi ingabolekwa. Lokho kwenza ukuthi khona abantu bangaboleki kakhulu. Konke lokho yikuzama ukuthi khona imali ekhona kumkonomi yethu ingabi ningi kakhulu, okwenza ukuthi amatsotsi bese beyithatha imali yana bese siya ngaphi, sibesiya ku-parallel market. Yikho okwenziwe i-reserve bank lokho.
Lo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathi ntambo obona ngezemali, obexoxa loTobias Mdzingwa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kwethula umbiko wakhe owe State of the Nation Address.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fube.
Kwezamaphandleni, ikhomishini ebona ngobu ukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC iqhuba uhlelo lokwazisa izinduna, abalisa, osobhuku lezinye inkokheli zomdabu esabelweni seMathabeleland North ngokwaba umhlabathi kahulumende. Uhlelo lolulandela imibiko ethi abanye babo bathengisela uZulu umhlabathi okungekho emthethweni, kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlelo lolu seluqhutshwe ewange lemguza lezinye izigaba lapho abezakha abaxwayisa khona inkokheli zomdabu ngodaba lolu oluhlupha emaphandleni lasemadolobheni. Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo lesi uthi kuyadanisa ukuba abanye abakhokhela uZulu bathengisela abantu umhlabathi bebambisana labakubandla lezano PF lezisebenzi zikahulumende.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhakile, that's why when Isaac isenze awareness kakhulu endaweni ewange emguza lebubi, yikho lapho kule problem naleyo khona, and abantu abakwenza khona okungosebhuku lezinye izisebenzi zikahulumende ezikangileyo, labanye abantu abakuma party structures kakhulu kuma lower structures abayenza izinto zenezo ezokugawuna lamanye nje ama-leaders e-community abavocal.
Unkosikazi Elizabeth Thebe wesigabeni sewange uthi kuvikile enkundleni yezomdabu udaba lolu belusegudwini lapho okuqhamuke khona indoda okuthiwa nguGumede obekhuluma ulimi lwesishona, wathi uzocela umhlabathi wakhe awuthengiselwayo.
Uyedakiwe uthi usobhuku ekhomba ikhanda lakhe ukuthi licabange baphathe ukuthi langinikilendi. Hawu, mina ngithi kuyisobhuku uyamuzwa nje umfana luthini, umfana lo othi asitshele ukuthi ilendi le elampha yona lamupha nga abe sithi akula lendi esakupha yona thina akula lendi esakupha yona thina wasitshela wathi lendi uyiphiwe ngumama wakho.
Unkosikazi Thebe uthi izigaba eziningi sekuyimizi nje yabantu bokuza abenza amabhizimisi.
Kithi khona ngapha siyala lokho esichinga njengoba sayala legushungwe lokho sisala abantu baya lokho babuya besithi bathengiselwa indawo la yethu laphana amadlelo enkomo zethu asifuni dlamini.
Sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Phindile Ncube umholi weWange Rural District Council laye ogcizelele kulinkulumo esithi ukuze umuntu aphiwe umhlabathi kulendlela okwenziwa ngayo ngokusemthethweni.
The Ward Development Committee ichewa ngukansilo waleyo ndawo lamasebhuku labo secretary babo bonke in that particular ward. Xa sebevumelene ukuthi project bayayifuna bayahamba kube lama minutes aphuma kubosebhuku behlangene ukansila ayistempe iapplication yakhona isisupportwa lama minutes ibuye kukansila ukuthi sizwa icwayisisa ukuthi umuntu lo anganiwa kumbe angancitshwa.
Ngemva kwalokho uNcube uthi sokungalandela uhlelo lokubona lapho uMadinga indawo angasikelwa khona kuhlolisiswe inhlalo kaZulu. Umoyo uyakusekela lokho.
Into engiyikhareja ukuthi ilendi ngamuntu eyifuna kahambe through i-Ministry of Lands osebhuka la mvumo yese nganika kumbe nika abantwana basona eso sigaba but abaningi bangikhona abasaniki bantwana sebethengisa.
Abezakhe sebeqhubela umkhankaso lesigabeni selupane kanye lebubi kulandela isixwayiso sikahulumende ukuba labo abahlaliswa ngokungekho emthethweni kumele bebophe imtshaqana yabo behambe. Ngimele iStudio 7 ngisewange
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngoSithandekile Mhlanga owe-Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lona Deborah Mokasa isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya eziphathelane lomnotho welizwe kulandela ukuwa kwamandla emali yezikhi.
Kahle kahle thina koBulawayo izikhi icurrency vele esingayaziyo currency vele sake esingazake siyibone kuyibona nje qo sayibona saqalisa kusesebenzisa saboniswa ama 10 zig sazoboniswa futhi ama dollar lana ngama silver uphongubona nje emuntwini ngomebo yedwa ngbenu wababili. So ngokuwa kwalo kathe sisizwa ubuhlungu kakhulu ngoba laba nalade belithola you find ukuthi ngithi for example mina ngelabantu anemba holela kuyinasa kwabo kuyimpenjeni ngihola 25 zig ngenyanga ngihole 5 US ngenye US lingena ngekokheshi but you find ukuthi angizake ngike ngisebenzise ikhadi lona lelo swipe ukuthi ngiswipe ngezig lona lelo nxa ngihole 25 zig kube sokuthi laba baku formally employed labo bayakhala ngoba kabale bami ufanele ukuthi ingxenye yathu sathi mana ngikhiphi izigi lami ekhadini ebhenki ngifake ku-Echo Cash ngiyenelisa ukuthi ngithenge izinto zami e-Echo Cash uzathola ukuthi izitolo ziyala leyo Echo Cash uyathi usithi uyathi hhayi ngile khadi ngifuna ukuhlebehle bethi i-network i-down at the end of the day ugcina uzuthatha lona leli yusa lakho esikhwameni owathi ulalo mebhadula igcinile kumbeni uthunyezelwe ngabantwana kumbeni uthengise something njengoba nathina sizithengisayo ugcina uzuthenga ngalo. Ngibe sesithi emashopini ke thina sihlale emalokijini emagogwenoth okulabo magrusa okhava okulabo magrusa labo abesintwini labo vele kabalisendeli kilo iziki vele kabalazi ibahle bathi lokumtshina wokuswayipha lo wasilawo kumbeni Echo Cash i-network down sisebenzisa imali zaphandle ama-US lawa lamarandi
bayabonakala yini abatshintsha imali beyisa kuma US dollars
bakhona ezindaweni zabo kodwa angikwazi ukuthi sebesebenza njani ngoba uyathi ufika kibo futhi xa kukuthi ufuna yona izigi lelo ufuna kumbe nothini sebesenza khona okweplastic money ukuthi wena uyabaqhubela i-US dollar lakho kumbe nilesey ufuna ukuthi uthenge like ama-gates sebekuthengela bona ngefoni so yikho lapha sebedila khona kakhulu kodwa ukuthi ungababona beliphethe imali kobulawayo hayi alikho bayantutshwane ungabona bekhona kobulawayo kusho ukuthi ngabavela kwamanye amatawuni for example from Gweru maybe kuseya kubo Harare bebuye busuku ngamabhasi maybe beyenzi ibhizinisi labo betshintshe imali but osokukhona kathi eziyona le iplastic money ukuthi ngiyamqhubela mina yami imali ephilayo kodwa yena enginike engingayaziyo njalo mphonga ubona isikhona isisebenza nje ukuthenga amagetsi ukhansile uko wakuvala konoku ukuthi abantu bengazobhadala ngezigi kunje mina ngithatha ikhadi lakho sisi ngiwena ngonika i-US ngithatha ikhadi lakho ngiyoswayipha ngibhadale i-city council so bebesithi ungaswayipha kukhanya sokuphuma elinye ibizo elingayisilo Debra bebengakuvumi so ngokunye lakwade sokuvala ukuthi imali zingangeni lokuthi zisebenze so at the end of the day mina bengihlala le-US lami la uhlalele imali yakho kuzigi iziphele engunanzeleleyo kuphela ibithenga kuphela i-juice card lalo ngeplastic imali yona leyo ukuthi awuliboni uyachaya kuphela ama-figures okuphuma ama-figures kusuka kube nzima sibili ngoba even le transport ezisemthethweni amakhombi lawa asemthethweni asezebhadalisa ngokuthi dollar for two i-dollar for two it means wena uyi-10 rand lami nge-10 rand ulihambe umangweni uluphenduke futhi i-dollar for two so vela kula lapho esingathi khona izigi yasebenza iwile lapho ewele khona ezikhwameni zabo bona abayaziyo thina vele kithi kuyafanana kuko ngoba zinyuzi nje
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakobulawayo okhuluma ezimele asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana linami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu usithandekile Mhlanga sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Langa la puma lendaba, la shona lendaba.
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla. Usebelethile umntwanyana welupane oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13 obikwa wadlwengulwa wamithiswa ngumfundisi. Lumntwana ubelethele esibhedlela sempilo kobulawayo njalo uthole indodana. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni.
Sengamhlophe bantu. Umntwana ukhululekile ngokutsho kwakhe umama uanti wakhe umntwana uright usesimene esihle kakhulu lo mama wakhe
njengoba engumntwana nje omncane kazange ahlangane lobunzima yini ekubeletheni okungenza umuntu acine ebelethiswa ngesizarian
inkosi yasithwala yasimela akazange abelethe ngesiza ukhululeke kuhle umntwana ukhululeke kuhle
umadlwengula yena ungapi sikhuluma kanje
kuleli cala ngizange ngathanda ukuthi ngilandelele ngoba kulokho kulaba mnikazi ingekuzwayo kuphela ikuthi kwakumele bayingene ecourt yokugcina kwasekubonakala ukuthi umntwana usezabeletha ungcono umntwana abelethe kuqala asazi ke okulandelayo ngoba lokho benguzama mina ukuthi umntwana athole ukubeletha kuhle ephephile athole unakakelwa ungaphezulu
njengoba wachiya isikolo eku grade 6 uyafuna yini ukubuyela esikolo lomntwana nxa ingane yakhe isikhula khulile
umama wengane umntwana isifiso esihle esikhona siza ke sithi ukuxoxa laye njengoba njalo futhi esesezandleni zabe social welfare bafikile ngizwe bafikile bayambona umntwana siza ke sithi ukuxoxa laye sizwe ngemfundo yakhe ukuthi uzimiseleni ukuthi angabuyela afunde ayeluleke umqondo umntwana akwazi ukumelana lobunye ubuqili njengoba esakhula nje angafunda funda kungaba ngcono asazike kubazalini laphana ukuthi inzuzo yakhona enjani ukuthi umntwana aqhubeke ngokufunda lokondla umntwana futhi oselomntwana sizathi ukuxhumana labo abazali umntwana azikhulumele laye ukuthi uyafuna yini ukuthi aqhubeke kumbe ayenze okunye okungamphilisa empilweni yakhe kungaba into enhle kakhulu
kuyini okungenziwa mfundisi kungaba nguzulu kumbe uhulumende ukwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana
ukunqatshelwa kwakho lokho kufuna izifundiso abantwana bafundiswe ukuphila kwabo ngaphandle ndalo abazali kuqala basondelele abantwana basondelela abantwana babe open ebantwaneni bavuleke ukuthi abantwana basondele babazise ezinye zezehlakalo ezibehlelayo ngoba abazali kwesinye isikhathi baqhelelana labantwana ekuxoxisaneni babafundise futhi lempilo ngaphandle lokuthi kulezifo ezikhona abafundiswe abantwana ngabazali umlando omkhulu siwubeka ebazalini uhulumeni asikwazi ukuthi singagcela uhulumeni abazali yibo abaletha abantwana ekuqondeni babe bencediswa labezokholo emachurch bencedisa khona kungumoya kufuna abantu baphume ngamandla bakwazi ukukhuleka fuze uNkulunkulu angasimela akhulise usaba lwethu lona lolu esithi thina silusabisile lengalo yomthetho iqine isondele ngamandla ihlanganise abazali labantwana
hayi siyabonga mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
hayi kubonga thina siyabonga kakhulu oba uNkulunkulu esesamukelise isibusiso phela iBhayibheli ithi yona kwamahubo 1:27 abantwana bayisibusiso esivela kuJehova sesamukele umntwana isibusiso esivela kuJehova siyambonga uNkulunkulu kulokho sizohlala simbonga siyabonga kuba lana
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili inkomo
njani balaleli bomsakazo weStudio 7 sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho ama videos imifanekiso lokunye ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho
lo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Mkhalandoda Express Band liphete isingu yalo entsha elesihloko esithi abazalwane leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Nanti ilunga lalo uSoviet Chuma exoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Salibonani lonke ngikhuluma nje ngingaphansi kweqembu lemkhalandoda express then iqembu lidabuka phansi le emkhalandoda enkani emaphandleni komnyama ubambile emkhalandoda ngihamba lale ndoda ezibiza ngo-0 kuyikuthi iqembu ngelakhe lemkhalandoda express then sahlangana safisharana njengomuntu nje umalume lomzukulu okuyikuthi ukuthi asikho sonke full time ngile qembu eliqaliweyo elizoqala nje ukukhiqiza ingoma zalo from next year iqembu kuthiwa yimkhalandoda star
umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
iculo mangabe umuntu elithandile elifuna uyangithola ku WhatsApp noma kuma straight calls ku 0780368488 kusho ukuthi mangabe ungaphandle kwe South Africa udinga leyo code u +27 bese uyangitshekha ku WhatsApp ungibonge nawe ngokungibonga ngakho ngendlela nje sibongana ngakhona uyayithola nje isingle track mangabe futhi nakhona uyifuna ibe ku-CD siyakufakela ma uyifuna ube ku-USB siyakufakela kodwa nakhona ma ungabe uyifuna ibe ku-WhatsApp iyatholakala nakhona ikhona nje yona
abalandeli ubachiyela wapha amazwi
ngibathembisa okuhle kodwa okuzoqala next year under iqembu imkhalandoda stars ngibathembisa okuhle kodwa under imkhalandoda stars ngilungiselela ukukhipha i-albhamu elengoma ezingu-7 ukuqala nje kwa-early next year
ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe. Ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Olivalelisayo ngudaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kupheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.